imwe mari yange iri mari yatingati ndeye inflation yakonzerwa nenhamba yawadivida nayo kuti uwane maus dollar. Kechipiri, kuiwana mari ya 2009-2010 vamboitadza pakati pesaka zvakuvatorera ivo more money to collect less. Because my debt collectors ndo vange vakuita mari ende dzimwe nguva vasineitadza because vaishaya zvekunotengesa zvakaringana. Kechitatu, debt forgiveness yatiri kutaura yeti about 2 billion inofambirana sekugadziridza upfumi kwenyika. Because mari yavaregererwa yese haisi kuramba iri muhomwe mavo, vachaenda kunoitengesa uniform yevana, kunotenga chikafu, kunotenga zvinhu. So it is going to stimulate economy kuti ikonomi ifambe zvakanaka pamusati kuti ichanosenzeswa kwete kuenda kwainge ichienda but kuenda kumwewo.
Pane vamwewo Minister Chombo vari kuti danho iri rinenge rezvematongerwo enyika patarisana nesarudzo. Munoti
hongu vanhu vanofunga kuti decision yaiitwa ndezvematongerwo enyika kwete. Tapa rubatsiro urwu kumunhu wese ari muZimbabwe, literally munhu wese anowana some form of relief. Vamwewo vange vaine zvikwereti zvikuru, the relief is bigger. Vange vaine zvishomawo, the relief is smaller. And hatizi kutsvaga kuti iwo kadhi rako nderezanu PF rikavati MDC kuti uregererwe. Tangoregerera maZimbabwe.